Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February the 26th, 2020. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkoma.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the Confederation of African Football, or CAF's, decision on the use of Zimbabwe's soccer stadiums in hosting international matches.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and 14930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, we're at www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandevele.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about CAF's decision to bar Zimbabwe Football Association, or ZIFA, from using local stadiums in all of Zimbabwe's teams' upcoming international matches.
This is because all of Zimbabwe's stadiums do not meet Confederation of African Football standards. A CAF team was in the country last year inspecting stadiums and recommended areas of improvements on the country's three stadiums, namely National Sports, Mandava, and Baba Fields. The team completely struck off Mandava, a National Sports stadium, while provisionally certifying Baba Fields on condition that issues raised in the inspection would be addressed.
The result: Zimbabwe is to look for alternative venues in neighboring countries for it to fulfill its fixtures.
Zimbabwe's Warriors are expected to host Algeria on March 29 this year in their Africa Cup of Nations qualifiers return leg against Algeria. The match was initially scheduled for Baba Fields, but because Zimbabwe failed to implement CAF recommendations on time for the game, now they have to look for a foreign venue.
This development has invited the wrath of Zimbabwe soccer followers, with some calling for a full investigation into the councils who run some of the stadiums and the government who owns the National Sports Stadium. Parliament is also said to be demanding answers from the sports ministry.
Lingaba lichona njani izulu kandaba ikudivana kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje ku Diaspora Forum. Sikhuluma ngwataba lwenkundla zokudlalela umdlalo wenguqu. Sibonile iCAF ibhalela iZIFA izolo iyazisa ukubana kumele idinge inkundla zokudlalela imidlalo esingathi ngama international matches lamanye amazwe phandle kwelizwe. Siyazi ukubana iZimbabwe ilomdlalo ozayo le-Algeria omele udlalwe mhla ka-29 ngenyanga elandelayo, owe Africa Cup of Nations. Lo mdlalo ubumele udlalelwe eBaba Fields, kodwa iBF okuyiyo yodwa inkundla ebisithenji ukubana iza hosta ama-international matches eZimbabwe. La isifunyanwe ukubana kayilungelanga imidlalo esingathi ngama international matches ngoba iZimbabwe ibikwa yehluleka ukulungisa leyo nkundla njengokutsho kwe Confederation of African Football. Ngokunjalo lo mdlalo sokumele udlalelwe phandle kwelizwe. Asazi kumbe bazacela iSouth Africa, kumbe bazacela iBotswana, kumbe bazacela iMozambique. Ayekho okwaziyo ngalesi sikhathi. Siyazi ukuthi ama-qualifiers futhi awe-World Cup azaqala ngo-November iyeza ke leyo midlalo kodwa njengoba singelankundla kusaziwa ukubana kuzohamba kanjani ke khonapho. Bayakhala abantu abaningi bathi abezifa kumele baresigne kanti abanye ngabasola uhulumende, abanye ngabasola amakhansili ayiwo alomlando ukulungisa inkundla kwezinye indawo ezifana labo Baba Fields. Ngaleyo ndlela abantu abaningi bayakhonona mpela abalandela umdlalo wenguqu. Namhlanje sifuna ukuzwa-ke kini ukubana lilubona njani lolu daba. Iqembu lama-Warriors kalisela ndawo yokudlalela elizweni. Abanye sike sabona bebhala bathi hayi ilizwe selifile mpela. Lifile kathesi akusela ama-grounds, akusela ndawo zokudlalela inguqu, yinto ezisubuhlungu abantu abaningileyo. Jonga
mashoko akawo maye mthungamile. Vakawanda vari kuchema nedanho reCAF nezuro yakazivisa ZIFA kuti nhandare dzenyu hadzichakodzeri kuti dzinge dzichitambirwa mitambo yenhabvu yepamusoro. Vakanga vamboti panhandare nhatu dzanga dzaamboongororwa gore rapera, National Sports Stadium Mandava neBaba Fields. Mbiri idzi, Mandava neNational Sports Stadium, ngadzivharurwa chose, kwosara kuchimboshanda Baba Fields. Asi zvavanga vakomekedza zvinge zvichiitwa mukugadziridzwa kwenhandarei. Kafu ichidzoka yakawana hapana chaitwa, vakataiwa kuzvigona kungovhara zvakare neBaba Fields yanga asara. Zvakureva kuti Zimbabwe haichisina nhabvu inotambirwa munyika, nhabvu yepamusoro-soro. Chimwe chinhu chirisiri kunyanyotariswa nevanhu vakawanda mtungamiri ndechekuti zviri kurivawo kuti nhabvu iri kutambwa munyika munhandare dziripo iye zvino izvi inhabvu yepasi, nokuti kana isiri kumita kana kusvika panotarisirwa neCAF, zvichireva kuti nhandare dzedu hapana chiripo. Kuri kubva vanhu vari kuchema zvakanyanya kumakotazi ese vanoteera nhabvu. Vamwe vari kuti toita sei, vamwe vari kuti dai bhora racho ratombomiswa kusvika nhandare dzagadziriswa, vamwewo ndo vari kutaiwa. Inzwai nyika dzakatenderedzwa dzakaita seSouth Africa, Botswana, Namibia, Mozambique, pamwe tingango notambira ikoko nhandare dzichigadziriswa. Takanzwawo ZIFA ichitaura kuti ichapila kana kuti kupikisa danho reCAF irori. Hatisati taziva kuti vasvika papi, tamboedza kuti vabate tinzwe kuti vasvika papi, hatina kukwanisa kuvabata. Asi vekanzu reHarare vazivisa kuti vamushishi kugadziridza Rufaro Stadium neGwanzira Stadium vachizoendawo kugadzirisa dziva resekwa. Iyo National Sports Stadium ndiye hurumende hatisatanzwa kuti vasvikawo papi kuti zvinge zvichigadziriswa. Asi kana zvakatanga kugadziriswa nhasi, hazvireva kuti zvichabatsira kumutambo weZimbabwe neAlgeria, nokuti mutambo uyu unonzi unofanira kutambwa musi wa29 mwedzi unouya, 29 March. Hatifunga kuti gadziridzo idzi dzinenge dzapera. Ndozvatoda kuti tinzwe imi vana veZimbabwe vakateerera nekutarira pane inonguva kuti pfungwa dzenyu dzakamira sei padanho irori. Tichienda mberi nechirongwa, tine munyarikani wedu wekutanga vaKeni Mubayiwa. Vakawanda vano vaziva vamubayiwa vakatungamira nhabvu kuDynamos makore yamboita mbiri yekusimudza mikombe. Ndofunga vakatozombozorora vabva kuDynamos mapendekete anga akurirema kurwadza nekuramba vachisimudza mikombe. Vamubayiwa togamuchirai muchirongwa.
Tatenda makadini.
Aiwa tiri wapenyu zvikuru, tinotenda zvikuru kuti makwanisa kuwana nguva yekupindawo muchirongwa chedu chikurukura nedambudziko rasangana nenyika munyaya dzemitambo yenhabvu. Kuti nhandare nyika inonzi haina nhandare inokodzera kuti inge ichitambirwa nhabvu. Hamene kuti mungati nedanho irori, maybe you can start by answering in English for the benefit of all our listeners. What's your take on this CAF decision to bar ZIFA from using local stadiums?
I think it's a big blow to us as Zimbabweans. Soccer is a unifying sport. And also there are benefits that comes with hosting these matches. We're going to play Algeria. It's good for us as Zimbabweans. We great soccer is played today. It's number one sport in the world, and it has created employment for millions of people. Hopefully it was going to help us as Zimbabweans if we're going to keep playing these games, hosting them at our stadium. But unfortunately we can't, because we've been bad for not meeting the standards that are required by FIFA. And we don't blame FIFA, because they gave us the standard requirements and we not adhere to them. So I think it's a big blow. Something must be done.
Thank you so much, Ntungamisi.
Saka, what's next, Mr. Mbaiwa? Where do you think the Algeria match will be played? South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique, where?
Well, as of now, we are all confused. First of all, the match is not being played in Zimbabwe. It's not good for us. Because we are supposed to work here in Zimbabwe. Even if we go to South Africa, you know, Zambia is not going to benefit us as a country. Remember, we're going to, this is how we generate forex when teams come from outside. In our tourism, this is how we market it. But now if you go to South Africa, it's not going to be foreigners as well. In South Africa or Mozambique, we're supposed to watch them here in Zimbabwe and benefit from this match.
Hmm. Icho kwa dicho chwa mbaiwa para sikuro vano wakawanda wanga wachingotari sapanyaye nabu rimwe divi ramaisa iru retourism idivi rinokosha rekuti inyika yara sikuro wane mkano kuti inge ichuwa na mare kunze wano wachuwa na mabasa nishumwe zakadaro ndaona o vamwe waruku unyunyu tane dano irori tine mwe akata mbaona vepa msoro Japhet Mparutsa vanyora pa Japhet Mparutsa Shortcut Mparutsa Foundation pa Facebook page yavo vachinyunyutawo kuti hanza zvaitwa izvi hazvisi kufadza regai ngoti verenge ichidimu hanzi yes I am sad as the foundation we are sad I spent nearly 10 years with the national team and I had unforgettable journey I never thought that a day would come when our national team would be forced to play home games away from home why because our stadiums are not good enough mumwe mutambi wenhabvu ari kunyunyuta uyo mutungamiri
Hongo vaga wanda variku inyonyuta mgoma jionga. Hukwa manje silo mnumzana muzu wetu hateve. Ingweti kwe zemila lo. Meanwhile, Mr. Mbaiwa remain on the line. Mr. Hateve unja nise wamugera kuhlelo.
Sikona mbingelele na bala lele.
Yeah, imihlolo kaJosephine le esiyibonayo hatebe kwenzakalani kahle kahle ngodaba lwenkundla zokudlalela imidlalo lesi.
Kulukhulu kancane njengoba sikwazi ukubana inhlanganiso yeCAF ilemthetho yabo kumbe sithi ilezinto ekhangele ukubana wonke ama-stadium adlala imidlalo yabo. Ebe elezinto ezithile phoke njengoba sesizwile ukubana ngoDisemba bake bafitshela ukubana silungise lapha lalapha kodwa ukakhathesi besilokhu singakakulungisi lokhu ngokubona kwami nje ngibona engathi kusuke kwehluleka ukukhulumisana ngingathi mhlawumbe kukhulumisana phakathi kwayo yona inhlanganiso yezifa ekhangele ezenguqu inhlanganiso ye-local authority yona ekhangele ama-stadium lawa akhona ikakhulu lapha ngikhangele bese eSebastopol stadium koBulawayo okuyiso kade sesisele ukubana singadlalela imidlalo leyi eyekhafu kube sokuswelakala-ke ukukhulumisana ngitsho layo yona inhlanganiso yekhafu ukubana sibabikele ukubana sesihambe ibanga elinganani kuyini okusehlulayo ekutheni silungise lokhu abathe kulungiswe ngibona nje kuswelakale ukukhulumisana aphakathi kwenhlanganiso lezi
ukuthi kungalungiseka yini hadebe sigcine mhlawumbe sidlalela e-BF lapho ebesivele simele sidlalele khona
ngokubona kwami kuyalungiseka konke okubi kuyaqondiswa uma abantu bengahlanganisa amakhanda lo mdlalo wona lo e-Algeria singawubona sibili udlalelwa enkundleni ye-Babafu Stadium koBulawayo uma abantu bekhulumisana ngikhuluma nje ngokuzwa kwethu lamhlanje kuke kwaba lokukhulumisana okuthile asikezwa impumelo yokukhulumisana lokhu kodwa kukhangelelwe ukubana kube lokungcono okuzaphuma okuzayenza ukubana kube futhi kube khona ukubana inkundla ye-Babafu Stadium isebenze kukhanya engathi abadala sebehlanganisa amakhanda ukubana bezilungise sokuthemba kuzaphuma into ecacayo.
And if something like this, Mr. Hadebe, happened in a normal country like the United States or Canada or the UK, we know that many people would be forced to resign. Is that a likelihood with this situation?
I don't think so. I think there will be many other factors that would have contributed perhaps to the stadium not being fit for use in terms of CAF requirements. In as much as CAF has got its stipulated requirements, it's a bit surprising because you find stadiums which are worse off as compared to the stadiums that we have in Zimbabwe. I think that's an angle that we have also not looked at, which is why in my opening remarks I did mention the important aspect of engagement. I think there was that break of engagement, breakdown of communication between ZIFA and CAF, as well as between ZIFA and the local authorities. So I wouldn't really rush to talk about resignations, but I would say maybe where people failed was the ability to share information, was the ability to engage each other on key issues. And this is an area, I think, as football, I think as local government, and perhaps even as CAF, we need to look at. CAF also, it's very easy for CAF to want certain requirements, but they also need to look at the background of the federation that they are looking after. That is also a very important issue, I think.
Thank you so much, Mr. Hadebe. Please do stay on the line. Vambaiwa, tirikuona pano kuti vezifa vakazivisa kuti vachaedza kuita nhaurirano neCAF. Tingatarisira here kuti panosvika musi wa 29 March mutambo weAlgeria neZimbabwe, maWarriors ungabudirira kutambirwa kuBarber Fields pachiitwa nhaurirano nekugadzirisa zvinhu?
Zviri kutaurwa nezvacho ndekuti magrounds edakuda kutambira bhora Barber Fields arisi kuita mastandards anodiwa neCAF, ende vakaudzwa zvekuti vaite. Zvinanzoti chataa kutaurira napa kana mastandards asiri zvakataurwa neCAF, tida kutaura uzovii ndinyatsozivisa chekuti gorotaa bhora musi wa 29. Taadza kuti ngatitambure makadaro tozogadzirisa here, tida kugadzirisa tozotagadzirisa here, tikuda kutaura kuti kudii vosi kune kuosheta kuti iya vosi zviri kunzi ground iri harina kukodzera kuti ritambidze bhora. Chii chataita nezvacho chekuti tingari tikutaurirana navo kuti aiwa seyai zvakadaro zvizvaitire? Ndozvatikuedza kutsanangura here? Ipapo hapana kunyatsojeka bhosi, ngapagadzirwe kupanwonzi ngatiitee zvekudiwa, takazvipuwa pachine 10 tikatadza kuzviita. Saka tada kukumbira kuti vawedza kutaura funo kuti regai bhora ratambirwe munhu museurwi uri kunzi hamuzirai
dzimwe nguva vanenge vachisvitsawo zvichemo kana zvenyunyuto zvinenge zvichionekwa nevamwe. Kune vamwe vari kutiwo nhandare dzedu dzitori nani pane dzimwe dziri kutambirwa nhabvu yeCAF, asi CAF iri kutaunga isiri kuona izvozvo. Dzimwe nguva ndo zvavanogona kunotaura kana kuti vanogona kuti aiwa tine mari iri kubva kusangano rakati roda kutibatsira, asi ichauya musi wakati, saka tanonoka kuita zvinhu zvedu, tipei nguva.
Kana uchiita chimba unokopa chakanaka, ngatikakopei chakaipa chekuti kune dzimwe nyika dziri magiraundi akadai asina kunaka. Ngatizvikopei nekwakanaka, soti vanhu vari kuita zvakanaka ka tofanira kuvapfuura, kana kuti telefona talevhe yavo kana kutovapfuura. Totarisa zvakare kunana South Africa. South Africa takaitangira kupinda magemu akutambwa yazvera mashure medu, asi mukatarisa zvine zviri pamberi, ine magiraundi akanaka, ine chese. Ngatisatarisei chinhu chiri pasi, ngatitarisei chiri padenga, tozvikumbira navanhu vanenge vari padenga, ndokuti zvinotimotivhita izvozvo.
Thank you so much. Vambai varambai muri parinare.
Ko vambai vapane vamwe vari kuti zifa utungamiri wezifa ngaurove pasi hanzi ngava resign muri kuzvionawo sei?
Iri ndikutika chekutanga ndechekuti mukatarisa vanhu vatingati vatsigiri vanoenda kunoona bhora kana team ichitamba national team kutaura vanhu 60,000. Now 60,000 people vanoenda kunoona bhora havachakwanisi kuriona bhora. Pachaitwa sei kana rikanzi haritambira muno muzimbabwe? Saka ukaona watadzisa vanhu vanopfuura vanosvika ku60,000 kuti vaone bhora pahome pavo, ungati kana ndiwo ungamire uchiti ndoda kuramba ndichitungamirira bhora here, unofanira kubvuma kuti apa ndatasa wadzosera vanhu pasi zvezvepanyanyisiso. Hapana achakwanisa kuona bhora muno muzimbabwe. Ndosaka uchiti wahome and away kuti mahome fans vawane mukana wokuona timu yavo ichitamba bhora. Iadvantage. Saka vakuvapuwa disadvantage. Saka tingati tikupuna kuti vanhu vanonganako.
Pakaoma. Rambai muri parunhare. Ramai muri parunare vamubaiwa, tine muteereri wedu wekutanga muchirongwa. Hallo,
makadini?
Takasimba, ndiani avo?
Ndiarona Mananavire.
Vamawire.
Mananavire.
Mananavire. First name ndiani?
Aaron.
Mukoma Aaron Mananavire. Muri kufona muri kupi? Thank you so much. Tipei pfungwa dzenyu, nyaya tiri kurukura ndofunga mainzwa.
Ndaizwa chaizvo pasi maonero angu panyaya yemagiranda rekuzimbabwe tizonoya kupa mhosva inhau yevatungamiri chaivo chaivo nyika vanopa ikonomi parare kusvika pakuti mari hatichakwanisi munyika. Ndo maonero andiri kuita. Kana mutungamiri ukanaka mari ikawakwa munyika magirande aya anokwanisa kurova kuita because mari inenge ichiwanidzwa but pari zvino hakuna nokuwanisa mari yacho.
Zvino kana muchiti nyika haisi kuwana mari asi tichiona vanhu vachitenga dzimotokari vachivaka dzimba vachidi, mari iri kubva kupi?
Mari inongova yevanhu vezanu chete neyeuri hwavo. Mari ikapinda munyika tingaavetezwa nedzimwe nyika vanotora mari vachita mudzimba dzavo ndekuchibva mari mari inenge isingabvumubhendi but vanachitora mari mudzimba kutoaotokari.
Mukoma Aaron, tiri kuona vamwe vasitori mumapato ezanu p f kana MDC kana chii vachiita motokari dzavo dzakanaka, saka zvakaoma kana kuipa kuti tinge tichinongedza kuti vezanu p f ndo vaita uori zvikuru tisinawo pachirongwa. Ngatingonanganai nenyaya dzekuti kuri kuitwa uori tisinganongedze vanhu, asi nyaya hombe iripo ndeyekuti mukoma makanzuru ari kuchema kuti vagari makanzuro anovaridzwe Rufaro Stadium, gwanzura dzivaresekwa ndedzeHarare, Baba Fields, Luveve, White City ndedzeBulawayo nemanga ese ari mune maya maguta, hanzi vagari havasi kubhadhara mitero. Saka makanzuro kuti azowana mari shoma iyoyo azoiendesa kunogadzirisa mastadium vachisiya mishonga yekuchenesa mvura isipo, zvinhu zvakaoma, ndo matambudziko iwani.
Imaonero inoita nyaya iyi vanhu havatikushanda havana mabasa, saka vanoona kupi mari dzevabhadhare kanzuro. Kana hurumende ikagona kupa vanhu mabasa vakashanda vachakubhadhara zvinhu zvofamba zvakanaka nenyaya ndikutiona.
Aiwa, tatenda zvikuru mukoma Aaron Mananavire vari kufana vari kusouth Africa. Thank you so much mukoma. Ntunabili mukoma Aaron, as you heard, is blaming the government and also high rate of unemployment.
He is not the only one. Many people are echoing those sentiments. Kufacebook lapa ekhasini lethu sibone kulo Gerald Alungwenya uthi yena the country is dead Mr. Nkomo, no roads, no grounds, no petrol, no money, even hospitals anzi even hospitals zinkinga kuphela. Ngisapota isinqumo sekhafa ngugeneral Alungwenya lo kuzoba lo Cleopas Kumalo uthi yena fix the country or you lose everything. Nesisa Dube uthi yena kutsho ilizwe lethu selifile nya, Zimbabwe ruins straight. These are some of the sentiments, Jonga. It's not only that caller was blaming the government. That's the popular sentiment among Zimbabweans.
Okay, let me hear from Mukoma Muzi. Mukoma Muzi, I grew up in Highfield. We used to have open spaces. We used to have recreational spaces during my years. That was in the early 70s. And all of a sudden, I understand most of those open spaces were built houses as infills. Can we blame the government here, or also the councils have to blame? Because if that happened, it means there's neglect in terms of sports.
Yeah, I think on that particular case, especially with one that you are citing, you would obviously blame the councils. Now it depends on the approach of the council, how the housing and community services department is handling that particular area. But I would say that maybe it's a different story for Bulawayo, where I'm based. I think it's true, things are very tough. But I think the local authority has tried its best. I would cite, for example, the fact that Babafield Stadium was one of the stadiums in the country that CAF had provisionally approved, and it needed one or two renovations. You also appreciate that Luveve Stadium is still being used by PSL clubs, and also being used by the visiting teams for training purposes. If you look at White City Stadium, they have just attended to it as well, which will give a team like Bulawayo City an opportunity to use it as their home ground this year. If also you look at the Hockey Stadium, which was built during the All-Africa Games, which were held in 1995, you also appreciate the fact that it's a facility which has been looked after very well. In such a case that even if the International Hockey Association wants certain specifications to be done on the stadium, it won't be really starting afresh, but it will be attending to bits and pieces. If you also want to look at the other stadiums, like the cricket stadium, is still in fair conditions. And the other fields that you are talking about, we still have them here in Bulawayo, and quite a number are opening. These are the ones that are used by the junior league here in Bulawayo, which has been running over the years. So,
Thank you. Financial
constraints, but they've tried their best.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our second caller. Hello? Hello?
Hello?
Yes, dear Nabo.
I'm Rudara Natom, South Africa.
Mkoma Tom.
Yes.
Makadi Mkoma Tom.
Tanyadzisa hapa ndechekuti ini ndinokuziva kuti pa last budget yakaitwa mari yakanga yabudgetwa ichinzi ndeye masports yakaindepi. Hoko yedu tingati hatidi kusora government, but mukatarisa inini kuZimbabwe ndobva kuVictoria Falls. KuVictoria Falls kune tourism yakakura zvokuti mari inopinda zvokuti kunouya varungu vachiona maforosi mhuka kuna nahwange kweso. Asi vakamirana stadium yaungamboti vanochikoro vanoenda kunotambira bhora yatingati stadium inoyemurika. Mari yese inotanga yaenda kupi? KwaHarare. Yozobva kuHarare yozodistributwa. Asi aibroke haichasviki ikoko. Saka tosorani pakadaro.
Yeah.
Nezvi takutarisa kuti takuruza mari yetourism yangaita uya. Vanhu vangavachivanzanoonawo bhora vanodarikawo fitesiriso dipendi zokuti vangani vaida kunoona. Vanhu vese vava vachakwanisi kuona nekusapota maplayers avo mari iyoyo yakuenda kune imwe nyika.
Aivabanzi
reministry yesports vanoti kudii, vanoti mari yacho yakaendepi, because pane bhajeti yakaitwa, hatizivi kuti yakaitwa rini, asi bhajeti iyo yakaitwa parasende kwamari, mari iyoyo yakashanda kupi. Saka ndokatinongozodzoka toti zanupf uroyi hwanyanga.
Mnyama wataita mkomando yekuti hatina vari kumirira bazi rezvemitambo kuti vapindure panyaya yebudget yamuri kutaura tatadza kuvabata. Zvimwe chete vezano PF havasi pano, saka tongoramba tese tichiita zvokufungidzira.
Handina uronda hwangu kuti kunekedzera vasipa hakuna kunaka, asi havangatombokwanisi kuteerera foni chirongwa vafonera vari vesport because vanotozviziva kuti pane huri hunenge hwakatoitika. Zvinhu zvinonyadzisa zvisingaiti. Kwese kwatinofamba, inini kufamba kuAfrica ndodhraivha rori, unenge uchingoti Zimbabwe wonzi ii Zimbabwe zvanyanya, ii Zimbabwe zvanyanya. Ikozvo zvinezvi tinozvibabhodha bhora vana Kaizer Chiefs vana Orlando Pirates, tinoritaura sei kana tichinzi hatina kana stadium zvaiyo kutambira bhora.
Aiwa, pakaoma mukoma ipapo, tapanzwisisa. Ndinoimba kuti vari kunzwawo vari muzvigaro kuti ndo kuchema kuri kuita vana veZimbabwe kunzwawo uko. Tinotenda Sterek mukoma Tom, thank you so much.
Asi mota dzakanaka vanofamba nazvo vachiita tumashoti vhidhiyo vachititaridza mota vachiita seiwo vari kuZimbabwe vachiteso zvinonyadzisa. Ndatienda hangu.
Thank you so much mukoma Tom. That's our second caller, mukoma Tom calling from South Africa, who says he's embarrassed by this development in Tunga. He says he can't even break that is from Zimbabwe.
I know it's really embarrassing for many people. Sibuyele ku Facebook. Sithathabalaleli kulo Ayanda Thando Galupheli Ndlovu Hobosi uthi wena Nkomo kunjani msakazi wami, kutsho khona ukuthi isimo sangagithi siyayangisa mase kunzima ukuthi kulungiswe inkundla ibe yinye nje. Solani Ndlovu uthi wena mina zwi uhatebe ngoyojayela ukuthi mina zwi kuzoba lo Sambulo Ndlovu uthi wena Kaf is 100% right on the decision. The government must stop the looting and give the municipality some money to fix the stadiums. Kuzoba lo Angwenya uyaphinda la njalo laphana uthi yena the best plan is to rent FNB stadium on Alaska. Ngwenya, FNB stadium le ngiyakwele South Africa. Uyakhuluma lapho umlaleli adebe uthi ngcono kuyedlalelwa e-FNB. Ngiyazi uyazazi inkundla ze-South Africa, inkundla eqinileyo mpelezwayo le. Halo hadebe.
Sikhuluma nje umgcibelo wona lo obuyayo uzabe uthwele umdlalo omkhulu iSoweto Derby phakathi kwe-Orlando Pirates le-South Africa le-Kaizer Chiefs, futhi kuzabe kuphothe kulabantu abangu 80,000 kusiya ku 90,000. So yinkundla enkulu kakhulu, kodwa mina ngokufisa kwami bengingafisi ukuthi kuze kufike kubanga lokuthi sesidinga inkundla ezingaphandle. Bengishisa ukubana kusukela lamuhla kusiyafika umhla ka-29 kube sokukhulunyisiwe le-CAF sayincenga ukubana umdlalo ubuye enkundleni ye-Barberfield Stadium. Ngilethemba lokubana kube yisifundo esikhulu esokubana uma singahlanganisa amakhanda umdlalo lowo uyabuya e-Barberfield Stadium. Uma kusitsho ukubana i-government layo ingenele kungaba ngcono kakhulu, ngoba kungaba buhlungu uma singadlalela umdlalo lowo away, siyabe nje sesiphose salahla i-3 points ebesingazithola. Kungakho-ke kumele kube yisifundo esikhulu ngisho lakuyo inhlanganiso yezifa. Ma abekhafu babuya ngo-December, ngibone ngathi ithuba lokuxoxisana ne-Bulawayo City Council ibikhona, singaze size simelele ikhafu ukubana isitshele ukuthi lokhu lingasibizi. Ngakho-ke sesimisa ukubana inkundla ye-Barberfield Stadium isebenze. So ukukhulumisana kuqakatheke kakhulu, kuyanceda. Akukhulumiswane lekhafu sihlanganise amakhanda umdlalo, lokhu ngethemba lokubana uzabuya e-Barberfield.
Thank you so much. Please do stay on the line. Tisataenda kuna vamubayiwa. Pane muteereri ari parunhare ane kanguva akabata. Tingonzwa muteereri. Hallo. Hallo, ndiani vari parunhare? Ndiani avo? Hallo.
Muteereri muripo here?
Ndofunga nare ya kiri kunesa. I think we have lost our third caller. Etombo inda kuna wambaiwa. Wambaiwa. Makanzura akati haana mari pane zvingaitwa here neZIFA kana PSL panyadzi yenhandara apa nokuti ndovaridzi venhandara vanhu vari kungopopota vachiti ZIFA yazoregerera nhabvu yadi asi vasina nhandare.
Chinonetsa kusaramba zvaanoita magiraunda atitaanyezva old magiraunda magiraunda anotibatira pakuti iyo ZIFA kamakanzuruka haangoiti mahara ibusiness. Nekuti pana tambwa temu rega rega vanotora 20%. Saka kana vakaisa marika inodzoka. Saka ipuzori business pacharo guru. Zvoti vakagadzira masedhamu ese kuenda kugawaya wedza kugweru wedza kusimba rinongouya. Pana tambwa bora rega rega vanotora 20% pagross. Saka handimuka kuti chinhu chinganyanyorema chiitira tsvaka mari tichiitira mari kuti chinhu chigadzire. Even if you are not one has to bother Maris, but not one has to bother Maris or Gubata. Notoria, we are here to take a budget of the ground. My ground did not. Karama ground did not. So, the old Manguana Taibi that I won a retain. A panache is a new one. Kumo di Kona Guam, when I was questioning some time. Not the Karamoka and I wish to be the Gabo putting women on the petty figure. Ndakambo wetu akaeme ataka mashiro shiro kwaitwa maolimpiki uno. Mukaione azine seti yaini. Yaiti yabudoka dzaida ngomengero basi atodonda. Akuru kuti hatisi kukoshesa zvinengera nemutambo munyika muno.
Yeah, that's a good observation and tonga you heard from Mr. Mbaiwa. He says the authorities are not taking sports seriously. Despite collecting 20% from gate takings, they still don't want to invest in stadiums. I think we now have our caller back online. Hello?
Hello,
ndiani avo?
Ye, makati zvenyu?
Takasimba, ndiani vari parunhare?
Ndiitwa Zinaka.
Zinaka.
Mm.
Maita basa mukoma Zinaka. Muri kufona muri kupi?
NdimuHarare.
Tipewo pfungwa dzenyu.
Tino kuna kublema ZIFA. Tati ZIFA ina ground. Ma grounds nge ma council. Shari ma council. Ma council zani puwa marini government. Saka blame ino zoka ku government. Chikete.
Chawura enyu ye. Tukute ya lera.
Blame ino zoka ku government. No, nito wari vye. Vye nika. National Sports Stadium ndiye government chii chiri kuitwa ikoko. Nyika kana nyika ichibhaniwa vakuru vakatarisa bhuremu inodzoka kuvakuru plus ive nyaya anofanira kuongororwa ndiPhilip Chiyangwa. Philip Chiyangwa ndiye akaenda ari kukafu and ari bvita neZIFA iripo tikarega kubatarisa ipapo
tinoramba
tichikublema vanhu vasiriwo
ipapo mukoma zvakangofananawo zvakare kuti tiri kublema hurumende tiri kublema ani taakublema vachiyangwa vachiyangwa hatina kumbowanzwawo vachibuda pachena kana pavakambonongedzwa kunzi vataisa ZIFA kushanda saka kuti vazore mafuta enguruve yavasina kudya. Ndifunga ndo vakataisa makanziru kuti vapiwa marecommendations kunzi gadzirisai nhandare idzi vachiyangwa voenda vanotaurira makanziru kuti musadaro nekuti ZIFA inozowana pekutambira nhabvu. Ndofunga
kupindira.
Aiwa kufungidzira asi tangoti tikuzivisei kuti vekafu vakauya munyika gore rapera vachiita mainspection vakazodzoka muna December vakaona pasina zvafamba vakazonyora gwaro ravo iri. Saka ndofunga vanhu vanenge vakangorarawo nezamukanwa varidzi venhandare idzi asi zvisinei tinotenda zvikuru mukoma Zinaka nekupinda muchirongwa. Thank you so much. Mkoma Zinaka is calling from Harare. He says we cannot blame ZIFA because they don't have any stadiums. But they also get a budget from the government. So it goes back to the government who is supposed to give councillors money for stadiums.
mfeso wacho I conspiracy theorist nanya chiwega ya chiangwa ya kutaura
yes kufunga hadzi kufungidzira
mnumzana hatebe nxa sikhangela okwenzakalayo konke lokhu psychologically akubaphazamisi nabafana beqembu lama-Warriors
kuyabaphambanisa kakhulu kubuye kuphambanise abasekeli kube sokuphambanisa kakhulu umqeqetshi ngoba sinanzelela ukubana silo umqeqetshi omutsha oweqembu lama-Warriors kodwa okusuka kube lukhuni kakhulu yikho konoko esikhuluma ngakho ukubana wona nje umdlalo wenguqu eminye imidlalo ekhona sisuka siyithathe nje njengezinto zokuzikholisisa kodwa singazavuma ukubana sokuyibhizinesi ngibone ngathi kuyasikhuthaza ukubana mhlawumbe sitshintshe indlela esikhangela ngayo umdlalo wona lo wenguqu singathi siyawuthuthukisa singathi siyafuna ukufaka lokhu abakuthi i-element ye-business phakathi kwakho njalo ukuze sikuthole lokhu kube lula umnyaka wonke nxa uqalisa kule-first instance body eqoqwa yizifa eyiyo esihamba ikhangela ama-stadiums ethu uma kuzaba i-PSA lizaqalisa kuqakathekile ke ukubana inhlanganiso leyi ibe yiyo esipha i-direction yokubana ama-stadiums ethu ami ngaphi nokuthi kumele kulungiswe lapha nalapha kube sokusiba-ke ku-local authority ukubana icele uhulumende through i-minister of local government ukubana kulungiswe lapho okufuna ukulungiswa khona ngoba singananzelela ama-20% lawana abawathathayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele ngapha koBulawayo ngoba koBulawayo ngiyakubona kusenzakala lokhu i-20% liyana kayihambi ukubana iyelungisa i-Barberfield Stadium direct ngoba it falls under i-housing and community services so iyakwanisa ukubana iyelungisa mhlawumbe ama-training grounds njalo angaphandle ye-Barberfield Stadium iyelungisa ama-training grounds angaphandle kweLuveve Stadium kumbeni e-White City ngoba amaqembu abe ehaya iLuveve then i-White City abe sihluleka ukubhadala i-20% so kule amount ababacharja yona liyani i-20% ye-BF ibisisuka yiyo eyakhompaseta ukuzama ukulungisa ama-stadium la ngolunye uhlupho olukhona ngakho-ke nxa ibhodi liyana ekhangela ama-stadiums sikhangele umnyaka ma uqalisa kuqakathekile ukubana kube le budget ezela kuhulumente ezavela ilungise wona lawa ama-stadium umnyaka uqalisa
siyabonga hatebe before we go to Mr. Mbaiwa
na tinava Alvin Jakata tinava Alvin Jakata vanove vechikwata chevatsigiri venhabvu munyika vajakata vazhinji tinovaziva kuti ndiye mutsigiri venhabvu akaenda kuEgypt zviome zvipfave vajakata vakasvikako makadii vajakata
tiripo makasimba here tinopa saivateereri
aiwa tinotenda zvikuru muchitibata pachirongwa chido chenyu chenhabvu ndochaita kuti kutsvagei mukoma Alvin tichirangarira kuti makarova trip yekubva Cape to Cairo muchienda kunoona nhabvu kuEgypt uko asi nyika yenyu yaakunzi haichakwanisa kutambirwa nhabvu nenyaya yekuti nhandare hadzisi kukodzera munotambirawo sei danho iri
zvinodhebha zvikuru zvinhu zvinorwadza zvikuru because tinemaomero akaita zvino munyika nhabvu chimwe chezvinhu yatingati kunhu kwatingagone kutandarira kana kuti tichiaa nhamo dzese dzatinenge tichisangana nazvo saka kana zvakuzeni hatichakwanisi kuti tinge tichitambira nhabvu munyika yedu hatichabvumirwa kuti titambire nhabvu nenyaya yezvinhu zvidiki diki zvakaita sekuti nhandare hadzina kugadzirwa zvinhu zvidiki diki zvinotirwadzire zvikuru zvinodidzira
Manzwira makamboita mukoma Alvin, zvicha zvaida kugadzirwa munhandare idzodzi zvingadai zvakaremera varidzema stadium yayo kana varidzwe nhandare idzodzi kuti vangatadza kuzvigadzirisa zvavanzigadzirisa.
Ndokunge tikada kutarisa zvinhu zvacho zvinhu zvidikidiki chaizvo zvekuti tikatarisa nemari dzinenge dzichitenderera mumadepartment edu mumainstitutions edu zvinhu zvacho zvinodiwa zvinhu zvidikidiki. For example, kuti pari kudiwa rumu inenge massaging bed inoita mari, panodiwa rumu kuti pangeiswa matv set anosungirwa kumadziro, panenge pachidiwa pagafiriji, pane pachidiwa matoilet size nechimwe chinhu. Zvinhu zvinhu zvidikidiki izvi tikada kunyatsozvitarisisa, zvinhu zvidikidiki zvinenge zvichidiwa kana kuzonestedhanozi itindirwe ground duty level. Basic maintenance procedures. Asi ndofunga mutungamiri hwedu tikatarisa kubva kukanzuru neministry of local government, ndofunga zvinhu zvaanenge asina kukoshesa. Asi ndofunga kuti inoimba kuti nemari yavanenge pabudget, mari yavanenge vachiwana zvinhu zvidikidiki zvekuti vanenge vachikwanisa kuti vaite, asi vanenge vasina kuzvikoshesa. Saka zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinorwadza.
Thank you so much, mukoma Alvin. Rambai muri parunhare. Ndotongatisa taenda kuna mukoma Muzi. Tinongonzwa vateereri vedu paShona Viewish Facebook. Hanzi namukoma Given Muchegu, don't blame CAF. Government yatadza kuzvimirira. Zvazonyanya, everything is going down now. Beta kuvhara zvemabhora mahombe. Vari kukurudzira kuti zvivharei nekuti government yatadza. Then Emmanuel Nyakonda hanzi tongombea. Hanzi aunza kusvibisa nzvimbo, handizive kuti vari kuti apo. Then kafu yaita zvakanaka chaizvo shuwa. Vangada kuti nyika dzinotambira muhuruva yakadaro kuti ibhora rebepa here. Ndimukoma Fraser Chicks Nathan. Hanzi tine muteereri, taenda kuna mukoma Muzi. Hello.
Hello.
Yes, linjani baba?
Hai, nyapikira, linjani?
Sikona.
Ye Ncube Pokwe.
Kunjani Ncube?
Hayi, Ncube uyaphila.
Uyizwile indaba, akusiphi umbono wakho?
Hayi, siyayizwa indaba, ibuhlungu bakithi indavu sifuna idlalelwe lapha. Akulungiswe, abantu abakhulumelane kulungiswe. Okuhluphayo silungiseni bakithi, hey, singayenza into enjani bakithi?
Bakithi, ubona besenelisa yini ukukhulumela ukukhulumisana mhlawumbe begcina bevuma ukuthi umdlalo wethu lo ozayo le-Algeria udlalelwe khona e-PF?
Yikho kumele bakwenze khonokho, akulanto abangayenza bengakhulumelani, kulabantu nxa bengakhulumelani. Abantu abakhulumelana bamele bazifundise ukuwelelana, bekhulume belungisa into enhle. Ingaba into embi kakhulu kithi le.
Uyawuthanda kakhulu umdlalo wenguqu?
Yinto bakithi esiphila ngayo, ayiyo esiyithandayo bakithi, isenhliziyweni zethu. Manje nxa singayisusa kanti emnandi lapha kithi, siyabe sesingeni kokunye. Sure.
Wona umdlalo we-Algeria lo Ncube, ubona izala nkomoni, kungakhathalekile ukuthi kasikwazi lokuthi usuzadlalelwa ngaphi.
Ya, mina ngithanda ukuthi ukufunda kuhle, safunda ibhora ku-Algeria. Singafunda esikufunayo ukuthi sifunde, kodwa la ingabuye sithi zofundisa, siyakwazi ukuyitshaya nxa kudlalula, but singaya out sokuhlupha ama-supporters ethu yayithimileke ngala mazinto ebantwini leyo, please. Angazi ukuthi singakhuluma njani ilizwe lisizwe uhulumente esize sinele naye nasidise.
Hayi, siyabonga Ncube ongena kuhlelo ba.
Hayi, ngiyabonga.
Umlaleli ke lo Uncube yanzi nabancube abantu ngabatawurani apa. Ngizuri utawurani mkoma
Hadebe.
Azi ngabatawurani mtambo uri kuya utambirwe ku BF sezva gara zvanga zvakarongwa.
Hanzi na vamubaiwa panotauriranwa chii chinotauriranwa nokuti zvakataurwa kunzi gadziriswa zvino gadziriswa. Hamungati ngatitaurirane chii chinotauriranwa.
Ndiye mwenyaya futi iyo.
Yes. Tombonzwa kuna mukoma Hadeb.
Mnumzana Hadeb ukona. Halo Hadeb.
Yebo mikona.
Yeah, yebo asikwazi ukuthi usizadlalelwa ngapi lo mdlalo. Mhlawumbe bazakhulumisana udlalelwe eBF njengokufisa kwakho. Kodwa mhlawumbe iCAFA izakwala ucina udlalelwa kwamanye amazwe mhlawumbe eBotswana, South Africa, Zambia, kasikwazi. Kodwa ubona izala nkomoni kulowo mdlalo.
Algeria siyazi kubana liqembe likhulu iyadlala siyazi kubana kuyina sebe kuachivile ku Nations Cup siyazi kubana kuyina sebe kuachivile even lokuya ku World Cup kodwa sanenzelela kubana esikhathini esine ngama Warriors ethu lapho sithi bayanqotshwa yikho lapho abayenza kuhle kakhulu. Ngibona nxa umdlalo ungabuya eBarberville Stadium lokho mina kuyinto engiyishisayo njalo embono engathi izayenzakala nanxa nje abantu abaningi sebehle bakhalala. Ngibona sizayimangalisa sibilithi singathola i-3 point kodwa bengathi siyedlalela ngaphandle engikhangelele ukubana kungazayenzakala. Ngibona lapho singalisa mhlawumbe sithole i-draw but ngokubona kwami ngibone ngathi umdlalo uza abuya e-BF. Isimanga nje sikhona ukuthi umbiko we-CAF low ufika ngemva kokubana wona amadoda e-Algeria efikile kobulawayo ngeviki eliphelileyo bathi bona bazokhangela inkundla e-Barberville Stadium babhodabhoda bekhangela lalapho nje ukuthengiswa into ezinjengenyama lemahotelini bekhangela ukubana kuzindawo ezinjani. Ngingathi ukubana yibo mhlawumbe abayenza ukubana ikhafu icabange kanje kodwa-ke kuba yisimanga nje lokho engingathi into zangikhona zisuke zaqondana kuba yisimanga esikhulu kodwa ngibona kuzakhulunyiswana mhlawumbe singathi sivuka nje kusasa sokulokunye okwenzakalayo mayelana ngomdlalo wona lo.
Murunzwere zvirutaurwa na mukoma Mozi.
Hanzi
Algeria, vakomana veAlgeria manje vanga vari muZimbabwe last week kuzoongorora nhandare
yeBF.
Saka hanzi vakatenderera vakaona and surprisingly this has happened now but Hateve is very careful not to insinuate anything. Andy, I'm not suggesting kuti ndivo vakano complain ku CAF, but ndivo vakaitika.
Yes, zvinogona kunge zvakadaro. Tati chiedza kudzosa vambaiwa pachirongwa nhare yange yambodona handizoti vakwanisa kudzoka here pachirongwa. Vambaiwa mavapo here?
Hello,
Mr. Mbaiwa. I think we've lost him, but we still have Mukoma Alvin Jakata. Mukoma Jakata, your thoughts on Zimbabwe looking for an alternative venue? Ndekupi kwamunga tarisira kuti dai tawana edu tomboti nhaurirano dzinga dai dzavhurwa kana appeal yekudai kwane ZIFA yaramba pane pakumanikidzwa kuti mutambo utambirwe kunze kwenyika. Ndekupi kwamungati dai mutambo wakaenda uku?
Imini zvangu ndinofunga kuti veri kuJohannesburg tikatsvaga nhandare iri muJohannesburg South Africa ndofunga tine hama neshamwari zhinji dziri varikugara muSouth Africa and Johannesburg ndofunga iri nzvimbo inenge central yekuti vanenge vari kune mamwe maguta ari muSouth Africa imomo vanongokwira vachiuya direct and Johannesburg unongori mukana zvekare ezifa wekuti vawane kana kutoita mbomutoka mari uke seforeign currency chinchi ikoko kuchiitwa zvinhu zvese zvinorwanwa nemastadium authorities zvemari nechinhu izvi saka ndofunga kana malukos aya anonzi anomboitika muno muzimbabwe zvekuti tigamene yakazara ino 16,000 kwezvinzvayo kwabadira 25,000 kana 20,000 chete ndofunga izvozvo zvinogona kusabuda zvakadaro saka ndinofunga kuti Johannesburg inenge iri nzvimbo inenge iri nani tikakwanisa kuwana kana Super City kana any other stadium kana Ellis Park kana Johannesburg stadium kana Orlando stadium tinofunga kuti chinogona kuita zviri nani ndofunga takamboona pakatamba Zimbabwe paikatamba makwikwi echani muna 2013 then last year zvekare Zimbabwe paikatamba makwikwi ekosafa na last year gore rapfuura vachoina makwikwi ese ekosafa Zimbabwe yaitoita masapota akawanda kudarika even South Africa pane 2017 yakatamba ne South Africa masemifinals ekosafa kuRustenburg Zimbabwe yanga yatorine masapota akawanda kudarika South Africa saka ndinovimba ndinechivimba chekuti mutambo ukaitwa kuJohannesburg ini pane pakudawo marketing yarasimba neadvertising yekuudza vanhu kuti nechi chikwata chiri kutambira muno muSouth Africa ndinovimba ndinechivimba chekuti hama yechinhu chineshamwari ndinouya kuzotsigira chikwata chedu
But tanzwawo Botswana ichinzi ya zvipira kutaiwa kana mashaya pekutambira takasununguka munoonawo sei kuti mutambo utambirwe Botswana
ya ndizvozvo vanhu vakaomera vari kupema tinenge tisina option kana zvekuSouth Africa zvichinge zvichitidhurei kana kuti zvine macomputation handioni takaipa kuti tinotambira kuBotswana asi ndofunga takada kutaura chinesh Zimbabwe iri pamane Algeria musa 26 March kuAlgeria then yozotsvakira musa 27 March kudzoka kunoko muZimbabwe hamuna direct flight inobva kuAlgeria ichiva kuZimbabwe direct flight inowanika kuSouth Africa saka ndinofunga kuti zvinenge zviri chipa kuti ndosanga ndasuggesta Johannesburg zvinenge zviri chipa zvakare kuti veni Zimbabwe ichinge tsvakira inenge yanga kuira
100 km obva wangogarira ikoko
Mungu wangu karemu mwurara Ndiye mwurotambwa mangwana achone Kana tangu tiende kuBotswana Tiende tangu itafuse mwa mchazi wa region food Kana tangu kuna kutipa inconvenience Asi Kana zunye sima unya kuyomira mwushu Ndiye mwushu kusata fika kwa chone Andiye mwushu kwa hivyo kusino tambira kuBotswana
Thank you so much Mkoma
Asi Morukona Zimbabwe ichitamba sei ne Algeria mumutambo wacho uyu.
Ya mutambo uyu mutambo wakaoma zvachose nekuti Algeria ndofunga tikatarisa iri kumusoro kumarankings emuAfrica muno chikwata chiri kutamba zvakanaka chaizvo ende ine vatambi vari kutamba internationally vari kutamba zvakanaka chaizvo asi tikatarisawo nhabvu yedu tinoona kuti Zimbabwe gore redu riri kuita richiimprova zvichiyanambichana saka kana vagomana vakatamba vakaisa nemwoyo wese vakasa chika chete kana kurespect chikwata chealgeria ndinoona sekunge chinogona kuvafepraise tinogona kuita 4 points out of 6 points tikadhirowa ikoko tokwanisa kuvarovo kusaidi kunoko kana tikaita 2 points tikadhirowa ikoko nekunoko kana tikaita 3 points tikawina 1 game zvichinenge chiri chinhu chakanaka bhozi Algeria itimu chaiyo inotityisa asi chikwata chedu ndinochisemba ndinechivimbo zvangu sekuti zvekuti chatisimbe echinenge
tichitarisa mukoma aluva iyo Africa Cup of Nations tirikuona kuti Zimbabwe nealgeria dziri pamusoro asi munoona Zimbabwe ine mukana here nokuti pasi apa Botswana nezambia kunyange zambia isina hayo point inogona kungozopidigura zvinhu
ya because izvezvi Zambia yakaratidza kuva serious kwayo payaka appointa kochi mutsva anonzi Micho ndokunga ndii kochi ane mukurumbira muno muAfrica anezikamwa chaizvo anoziva bhora remuAfrica zvakati o saka ipapo Zambia inenge ichida kutsva kuti irwise ikwire pamusoro ndosaka ndataura kamwe ndikatsveni at least paalgeria tichaona kana 2 points dzakakosha kana 3 points dzakakosha tikatoona 4 kana 6 zvinenge yapo nazvo asi handifunge zvangu kuti Zambia chinotakairova kumusha kwayo handifungire kuti munomo ingakwanisa kutiji kana Botswana Botswana.
Thank you so much, Mkoma. Sorry, you're out of time and we'll have to leave it there. We have to thank our guest, Mr. Kenny Mubayiwa, a former Dynamo Football Club president, Mr. Muzuwedu Hadebe, a soccer analyst based in Bulawayo, and Mr. Alvin Jakata, one of our prominent soccer fans. Jonga Kandemiri, anatumora zakanaka.
And I'm Tungamili Nkomo.